Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chivabvu 9/2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 vava makumi matatu nevashanu uye vafa vachiri vana.
Iye zvino yaakutibira zita redu vemusangano, vaakutibira maMP edu, vaakubira macouncillors edu. So hatigoni kuramba takatarisa zvinhu zvakadai zvichiitika.
MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti haisi kudududza padano rayo rekusaenda kuparamende.
Isa hapana hatimire kumirira inofura imiriri vete, saka hatimire isi tinongoita basa. In any case, isu tine 2/3 majority, saka zvese mutemo tinoipasisa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 vava makumi matatu nevashanu uye vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri vana. Zimbabwe inoti yaongorora vanhu vanosvika zviuru gumi nemazana maviri negumi nevasere uye vakapona kubva muchirwere ichi vava vapfumbamwe. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vava kudarika mamiriyoni matatu mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu ezviuru. Chirwere ichi, icho chakatanga kuChina gore rapera, chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvishanu pasi rose. Mapurisa matanhatu emuguta reBulawayo asungwa muguta iri muchure mekurova zvakaipisisa madzimai maviri ekuColdray Park vachivapomera mhosva yekutyora mutemo wekuvharwa kwenyika kana kuti coronavirus lockdown. Madzimai maviri aya anonzi akabatsirwa nesangano reNational Peace and Reconciliation Commission kumhangara nyaya yavo kumapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa matanhatu aya azosungwa. Nyaya iyi yanga ichifanirwa kupinda mudare nhasi, asi gweta remadzimai aya vaNkobani Stole vauza Studio 7 kuti vamisa nyaya iyi kuti isapinde mudare nhasi kuitira kuti iongororwe zvakadzama isati yapinda mudare. Izvi zvinonzi zvatambirwa nevachuchisi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa munyika vaPaul Nyati, asi vaPaul Nyati vaudza Zim Live. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa vaPaul Nyati au vaudza Zimline kuti vaona magwaro ekusungisa mapurisa matanhatu aya. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vazivisa paTwitter yavo kuti kune mabhazi gumi nemasere akatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzingwa kuSouth Africa, ayo ari kutarisirwa kusvika nhasi manheru kuBeitbridge, mamwe acho achisvika mangwana. Vamangwana vati mabhazi aya achange akatakura vanhu vanosvika mazana mana nemakumi mana nevatanhatu, vazhinji vavo vari vanhu vambenge vari muusungwa. Studio 7 yakundikana kubata vamangwana kuti tinzwe zvizhinji sezvo vanga vasiri kudaira mbozhanhare yavo. Vanhu vakawanda vekuZimbabwe vari muBotswana, avo vakanga vazvipira kudzokera kumusha vachibatsirwa nemari yekufambisa, vanoti vava kuodzwa moyo nemari yavari kunzi vabhadhare kana vachida kutakurwa nemabhazi vachinosiyiwa pamugani weZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mazana nemazana evanhu ava vanoti nepamusana pekuomerwa noupenyu vari muBotswana, vakanga vazvipira havo kuti vadzokere kumusha zvichitevera kuvimbiswa kwavakanga vaudzwa vachinzi vachatakurwa nemabhazi. Asi vanhu ava vanoti vakazvosviviswa mwoyo nemashoko akabva kumuzindo weZimbabwe kuti vose vanoda kushandisa mabhazi vachange vachibhadhariswa mazana matatu emapula emuBotswana, inova mari yakavanda kuvazhinji vavo sezvo vasiri kuita mabasa nepamusana peutachiona hwecoronavirus uwo unokonzerwa nechirwere checovid-19. Gwaro rakaburitswa nezuro nemuzindo weZimbabwe muBotswana rinoti munhu anenge asina mari iri kudiwa iyi haabvumidzwe kutakurwa nemabhazi asi anoendeswa kumarori asina masiti ekugara. Marori aya ndiwo anoshandiswa mukutakura vanhu vanoburitswa munyika iyi zvechisimba. Vanhu ava vanenge vasina pekugara pakanaka kwemakiromita mazana manomwe nemakumi matanhatu, uye marori aya haabvumidzwe kumira kudzamara asvika kuPlumtree uko vanhu vanobva vaiswa mumaoko ehurumende yeZimbabwe. Mumwe wevanhu vaoreswa mwoyo neurongwa uhwu muzvare Catherine Chandaengerwa vaudza Studio 7 kuti urongwa uhwu waita kuti vanhu vakawanda vasarudze zvavo kuramba vari muBotswana vachishupika pane kuomeserwa pakudzokera kumusha.
Tiri kutsvaka dumbo rekumusana, kumuta kwacho hakuna kumira zvakanaka especially kana tiri munomu kana zvakasununguka beside the corona tinombomhanya mhanya taita zvino nezvizvo tiri kuwana something tiniro pamukuru tikumira through ecocase vana vachiwana something tough.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancistown muBotswana, amai Letwin Poroza, vanoti vanhu vakawanda vari muBotswana vari kurwara uye havana mari yekuti vashandise mabhazi ane pekugara pakanaka, nokudaro zvinovaomera kuti vatakurwe nemarori kwenzendo yakareba zvakadai vasina pekugara pakanaka.
Asi zvikwanise zvamuchose nokuti tinorarama nenzira dzakasiyana siyana, vamwe vanorarama nemapiece jobs, so its like now nethis coronavirus disaster vanhu havakuenda kuba, and now this is the second month vanhu vakagara of which that 300 pula we want manage tiwane, saka tongoomerwa nokuti hatina chinhu chatokwanisa kuyetoita like now.
Studio 7 anaukwanisa kutaura nemumiriri weZimbabwe muBotswana vabatiraishe Mukonwe Shuro sezvo vasiri pabasa mushure mekushayikirwa nemwana vavo, uko mutevedzeri vavo amai Margaret Ruparanganda vanga vasingadairi nharembozha yavo. Kunyange hazvo vamwe vasisiri kufara neurongwa uhwu kubva mwedzi wapera kusvika pari zvino, vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete vatakurwa nemabhazi vachinosiyiwa kuPlumtree, uye vanhu vanodarika chiuru nemazana manomwe vatakurwa nemarori asina pekugara, vamwe vavo vachiita zvekumanikidzwa kubuda muBotswana. Vanhu vari kubva kuBotswana vanosvikira paPlumtree vachigariswa paPlumtree High School, vozoendeswa kunogariswa paUnited College of Education neBulawayo Polytechnic muguta reBulawayo. Pasi pemutemo mutsva unobata munhu wese anopinda munyika achibva kune imwe nyika, munhu uyu ava kuchengetedzwa kumazuva masera achiongororwa kana aine utachiona hwecoronavirus uhwo unokonzera chirwere checovid-19. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe iri kushandisa zvikoro semaquarantine centers sezvo zvine nzvimbo dzakafaranuka kuti vanhu vange vachigara. Asi vanhu vari kugara munzvimbo idzi vakaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro zvavari kugariswa, izvo vanoti zviri kuisa upenyu hwamunjodzi yekubatwa nezvirwere. Kuvharwa kweBotswana uko kuri kutarisirwa kupera mumasvondo maviri ari kutevera kuri kuita kuti ungwandangwanda hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi zvizive nenzara sezvo zvichirarama nechamuka inyama. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Pava nemaonero akasiyana siyana panyaya yekupesana kuri kuitika muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo ina dzebato iri muparamende nechikwata chinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Thomas Kiripasi anotipanya ii.
Zvino nzidzi mwenengo dzeparamende dzakasarudzwa dziri muMDC Alliance. Hadzisi kufara nedanho rakatorwa neNational Standing Committee yebato iri. Rekuti dzimbomira kuita basa reparamende. Nepamusana pekudzingwa kwakaitwa nhengo ina dzebato iri muparamende nechipiri svondo rino. Dzimwe nhengo dzeparamende dzatataura nadzo parunhare. Idzo dzisina kuda kudomwa nemazita. Dzati dzakamirira kuona kunowira tsvimbo nedohwe. Pamusangano wenhengo dzeparamende webato radzo. Wakatarisirwa kuitwa ndorinouya vazhinji vevatataura navo vati upenyu huchavaomera kana vakarega kuenda kuparamende sezviri kutaurwa neutungamiriri webato ravo asi vamwewo vati vakazvipira kuita zvose zvinodiwa nemutungamiriri wavo vaNelson Chamisa munyoro anoona nezvinoitika muparamende muMDC Alliance vakutsatsa pulu vati titaure nemunyori mukuru mubato iri vachauchon hwende avo vanoti havasi kuzodzokera kumashure padanho ravakatora vachiti chikuru ndechekuti vachengetedze musangano wavo kubva kuZANU PF iyo yavanoti yapindirira mafambisirwo ari kuitwa zvinhu mubato ravo.
Hatigoni kuramba takatarisa zvinhu zvakadai zvichiitika. Vanhu vakavhotera MDC Alliance navachamisa. So isu sevatungamiriri chitsvambe chedu chekuti tione kuti musangano wedu wakachengetedzwa.
Asi munyoro anoona nezvekufambiswa kumabasa muZANU PF vaObert Mpofu vakati sebato havanai nekunetsana kuri kuitika muMDC zvichakadai vaDouglas Monzora avo vave kuzviti munyori mukuru muMDCT zvichitevera mutongo weSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo kuti vave mutungamiriri webato ravo zvichitevera kufa kwakaita vaMorgan Tsvangirai vati nhengo dzebato ravo dzinosungirwa kuita basa radzakasarudzirwa. Vamonzora vati havasi kuzodzinga dzimwe nhengo dzeparamende paichavhurwa kunze kwekunge nhengo idzi dzachikora mirau yebato.
Munoziva kuti vaida kudzinga masenators kuparamend tikazodzinga vari ivo nokuti vakanga vaunza division mupati vachishanda ne G40 inova iyo yai dzvanyirira vanhu vedu panguva ya Mugabe ndio vakanyora posa ndio vakanyora aipa ndio vakashungurudza vana vedu asi chiri kuti ma members of parliament ngaite basa raakavhotekwa kuti aite kwete kuti vanogara kudzimba dzavo.
Nhengo yeZANU PF inomirira makonde muparamende vakindness paradza vati kana nhengo dze MDC dzikasauya kuparamende kwenguva yakatarwa nemutemo dzinozodzingwa kuparamende uye vati hapana sarudzo dzechipiri dzichaitwa kana kuti mabuy elections.
Ende vakadzingwa ngavarege kuzvifurira kuti kunoita mabuy election. Hatina nguve mabuy election izvi zvine dambudziko rechirwere ichi saka hakuna munhu anoungana achiita zvemabuy election. Saka mabuy elections pamwe anotozouya kana 2023 kana atikana kurega kuuya my elections nekuti my next elections ariko muna 2023. Saka togona kumamisa kuendera mberi nokuti mari yacho yekuita mabielections hapana.
Nyaya yekudzingwa kwenhengo dzeparamende kana dzarovha yatsinirwa nerimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere.
Mutemo wenyika bumburo remutemo runotaura kuti member of parliament kana akasauya kuparamende for 21 consecutive sittings zvinoreva izvo kuti seat rake rinokwanisa kudeclare vacant and then panofanira kuzoitwa election ikureplace munhu ye. Saka tirikuona kuti inyaya ichataridza kuti ma MPs ari muparamende varikumira kana kuti vakarerekera kudivi ripi. Tichaona kuti vanenge vasati vabuda pachena kuti vari kudivi ripi rakupe kana kuti rachamisa chokwadi ndopachichabuda ipapa.
Imwe nhengo yeMDC vachapera sengweni vati nhengo dzeparamende dzebato ravo dzaita seuswa huri pakati penzou mbiri dziri kurwa asi kuparamende kuriko kwavanowana cheuviri.
Hazvisi pachena kuti mabuy elections kana kuti dzimwe sarudzo dzingaitwa zvarini kana kuri kuti dzazoitwa kuti iye anenge adzingwa kuparamendi ndiye anozohwina here. Zvino zvorema kuti varase chavanacho vachitemba chingangozouya kuchikakona kuzouya.
Vaparadza vakurudzira kuti vachamisa nevamwe vavo vari muMDC kuti vatevedzere zvakataurwa nematare zvekuenda kukongresi. Vati kana nhengo dzeMDC dzikarega kuenda kuparamende pamwe nekugara semakomite eparamende hazvivatadzise kufambisa basa reparamende seZANU PF.
Ende svondo rinouya rikuteera Committee Health iri kutosangana saka inotungamirwa naDr. Ruth Rabote. Saka toda kuona kuti havasi kuuya here kuzocheya komiti yacho. Vakarega kuuya kuzocheya komiti hapakanaka. Izvi ZANU PF tinobva tatora uchia wacho, tochia toenda mbele. Isa apana atimire kumirira, inofura emire rivete, saka atimire, isi tinongoita basa. In any case, isu tine 2/3 majority, saka jese mtemo tinoipasisa.
National Standing Committee MDC inotungamirwa navachamisa, yakati haisi kuchabira zvakabuda kumatare, webato rava harisi kuzoenda kukongresi ya chimbi chimbi, ichiti kongresi iyi yakatodyiwa nenguva, uye nhengo dzeparamende hadzichapindi muparamende, senzira yekuratidza kusafara nekudzingwa kwakaitwa nhengo dzaro ina muparamende. Asi muzvare kupe nevamwe vavo vanoti kongresi inofanira kuitwa. Asi muzvare kupe nevamwe vavo vanoti kongresi inotofanirwa kuitwa pasarudzo mutungamiri mutsva zviri pamutemo sezvakaturwa nematare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vagari vekumaruva ekushurugwi mudunhu reMidlands vanoti vari kutambudzika zvikuru nekushaya zvekufambisa kana vawirwa nematambudziko panguva iyo nyika yakavharwa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vagari vakawanda vekushurugwi vanoti vari kunetsekana zvikuru kuwana zvekufambisa panguva ino sezvo nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavirus hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Mumwe mugari, amai tinotenda Maposa, avo vakamborwarirwa nemuzukuru wavo vanoti kubva zvavharwa nyika, vari panguva yakaoma nekuda kwokushaya zvekufambisa kana vawirwa neurwere sezvo zvipatara zviri kure nekwavanogara.
Tino kumaruzevha kwatiri wagwarigwa kauti wagwara woenda murod, hamuna kana transport zvokuti ufambe uindepi haugoni.
Vatatenda Chipaumire vanotiwo vari kukundikana kufambira ndufu kana kunotsvaga zvekudya kudhorobha reGweru sezvo zvekufambisa zviri kunetsa.
Nguva ino yatiri yakaomera muno murombo. Kumusha kunongwa tiri mabhazi ari kunetsa, chokufambisa hapana. Taisi wanzotemba nemakombi notendereka achitakura vanhu. Zvino nekubva nuwo kwakaita makombi hatina chekufambisa kuti tiite zvimwe zvatinonge tichida kuita. Fanika kana tichida kupinda mudhorobha kana kuti tichida kufambira nyaya dzerufu kana kuti zvakangodaro, chekufambisa hapana.
Vachipaumire vanotiwo kunyange hazvo vamwe vana muzvinamotikari vari kufamba nedzimotikari dzavo vari kuratidzawo kutya kutakura vanhu vachityira utano hwavo.
Mota dzinofamba hadzo, asi hakuna munhu anoda kutakura munhu. Ichokwadi wokuti zvive zvakangoomawo kuti ungangotakura munhu wose wose waona murod neprivate car yako, nekuti unenge uchityawo kuti kuda munhu anenge ane chigwere ichocho chadai kuparadza vanhu. Saka vanhu vakawanda vanongo havasi kutakura vanhu. Saka chikumbiro chedu ndechekuti dai mabhazi atanga kufambawo kumaruwa achisvikawo kwedu kwese kunyange kuno kushurugwe.
Kunyange hazvo mudunhu reMidlands musati mava nemunhu atabatwa necoronavirus, vamwe vana muzvinamotikari vakataura neStudio 7 vasina kuda kubuda pamhepo vanoti kune mashoko ari kutaurwa anoratidza kuti kune vanhu vane coronavirus asi havasati vavhenekwa nehurumende, izvo zvinoita kuti vasadai kutakura vanhu vavasingazivi. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza kuti tinzwe kuti matanho apa ari kutorwa nebasi ravo mukubatsira vanhu vari kumaruwa ava. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vakaudza Studio 7 kuti vachaongorora nyaya iyi vachishanda pamwe chete nebazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu.
Hatina intercity travel. I can understand nyaya yavataura yekuchipatara, we'll look at it, but nyaya chaiyo chaende kuti hatina intercity travel.
Kunyange hazvo hurumende yakabvumidza mamwe makambani kuvhura maduta vanhu asati obvumidzwa kutakura veruzhinji kunze kwekambani yemabhazi ehurumende yeZupco. Ndakamirira Studio 7 kushurugwi, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemi Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai akawanda pasi rose vachitaura ivo pamusoro pezuva rarana amai reMother's Day iro ririko mangwana uyezve nezvavakatarisana nazvo panyaya yeCOVID-19 chirwere chatekeshera pasi rose. Regai titange kunzwa kuna amai Melin Maiswa Dube avo vari kuSouth Africa veMelis Diaries.
Tinoda kuti kumadzimai ese ari pasi rese Happy Mother's Day kumatima nenyika kwamuri, ndichiti ndinotenda nekuvimba kuti muri safe ikoko. Ndichingoti madzimai ngatirambe tichibatsirana panguva ine COVID-19 yakaoma kudai. Kana tina zvatinazvo zvishoma, ngatidzidzei kupa nemwoyo unoda, kupa nerudo. Zvakare ndichingotaura kuti tiendere mberi nekubatsana, nitendere mberi nekuparidza rudo kwete kuparidza ruvengo. Naika zvakare ngatingoti tichingoramba tichikumikidza madzimai kana muchiti kuti garai mudzimba nevana venyu, musabude panze. Kana muchibuda kuenda panze, please musakangana kusava mask enyu. Zvakare musakangana kugara nemasanitizers mudzimba kuti musanitize dziva dzenyu kuitira COVID-19 tiwanikwe painopera pamwe chete takabatana. Tisakanganwe pamusoro pezvese kunavatira chirwere ichi chipere, tiwanikwe mushonga nguva iripo, tidzokere kumupenyu hwedu watanga tichingorarama before. Mwari ndiye kundisi ndiye mugoneri wedu anotigonera.
Ndigai tiende kune vamwe vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika kwavagiri panyaya yeCOVID-19.
Kaditi chimafi manyone paZimbabwe. Tirimo lockdown tete, tirikungotedzawo tichigara mudzimba. Asi nzara, nzara ndinoyauraya. Hurumende yedu inenge ichingonzwa nonyorwa emazita, ndofunga kana ari mapeni nemapepa apera. Nevanotopiwa chikafu chacho unogona kutofona kuti kunzawo kumwe Greenview kudiro kana kuwadza kuti nai mwoya makatonawo chikafu. Vanongotiwo zvibude panyuzi kunzi vanhu vanyorwa mazita vari kupiwa, asi hapana. Muna kana wana akambopiwa chikafu kana munhu akapiwa 200 pondi yacho yechere isingakwana nechengeji yehupfu, asi hapana akamboipiwa. Ndomamirira zvakaita kuno kuZimbabwe. Nzara ndoyauraya. Inenge zvinonziwa mhino makambani acho akavhurirwa kunzi aendewa pati muZimbabwe chikuru saizvaizvazvo hamuna kuenda kumabasa akawanda. Zvinhu kwese muZimbabwe vanoona zviitira nemaoko avo. Saka vanhu ava vari kufa nenzara vakagara mudzimba. Hakuna kwavanokwanisa kunozvitaurira, kuna vanokwanisa kuudza. Tongofa nenzara uri rumba imu. Saka handizi kuti mari dziri kubatsirwa nedzimwe nyika idzi vari kuvapira izvavo. Vari kuvapira izvavo mari yacho vachinango vakamamashonawo isusi tichitambura.
Ini ndinoitwa Magdet Makonya, ndiri kuno kuSouth Africa kuJoburg nonzi kuKresta. Ndikungotarisa hangu situation iri muno muSouth Africa panyaya dzelockdown idzi. Vanhu vazhinji vachakagara mudzimba, chikafu vanhu havasisina kunyanya maZimbabwe and kunyanya maforeigners, because chikafu chemuno muchizhinji chinowanzopiwa kunge uine South African ID. Kana usina hauna chaunowana, kunzeko kutoti watozowanawo vanhu vemachechi vatinoenda vanokubatsirai. But for now hazvinhu zvakaomera vanhu vazhinji, especially maZimbabweans. Marenzi chaiwo chaiwo vanhu vakutotadza kubhadhara marenzi, because kana usingaendi kubasa hauna mari yaunowana. Vazhinji vakagara mudzimba havasi kutambira mari, saka mari dzekuti vararame kudya chaiko mudzimba havana. Ndichitarisa situation kunyanya zhinji munoziva kuti maforeigners mazhinji, mabasa mazhinji atinoshanda mabasa emudzimba. Saka zvakatongooma, tongonamata kuti dai Mwari vatiraramisa nguva yakaoma kudai. Ende ndichitarisa hangu chirwere checoronavirus munyika muno chirimo, vanhu vari kurarama, vamwewo ndivo vari kubatwa nacho, zvichienderana nenzvimbo yaugere. Zvikuru satinongokurudzira kuti vanhu vangogara mudzimba, vangoteedzeri zvikutaurwa nehurumende. Ndofunga ndozvinotibatsira kuti tirarame.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ndichitetenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus.
Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Our lives.
Gamshirei nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevana veZimbabwe pamwe nevose vari kushaya kana kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Mukutarisa nezvematambudziko aya, nhasi tafunga kuti timboita hurukuro namufundisi Richard Kurumidzai Sabvute vekereke yeZayoja Forward in Faith vari kuUnited Kingdom kana kuBritain uko. Mufundisi Sabvute, nyaya hombe ndeyekurasikirwa kuri kuita vana veZimbabwe neupenyu munyika dzakasiyana-siyana nekuda kwechirwere checoronavirus. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Advice yandinopa zvikuru kumaZimbabweans, zvikuru kune hama kunyange dzisiri maZimbabweans. Chekutanga, ibasa rakakada isu, tikasiya zvese, tikatinoda kushanda kubatsira vanhu. Saka ngatichiwane confidence dzekuziva kuti basa iri takarida, takasiya zvese. Kana wanga usingatendi muna Mwari, yava nguva zvino yekuisa kutenda kwako muna Mwari. Saka nyaya iripo ndeyekuti ukave nekuzvipa kuna Mwari munguva yakadai kuti inini Mwari ndaakuuya kwamuri ndiitei mwana wenyu. Mwari iyeye anotipa confidence. Zvinobva radaro futi soko kuna Isaiah chapter 40 pavhesi ya10 akanda akutaura kune munhu anenge atenda muna Mwari, muna Jesu. Soko roti panapa, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed or dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous hand." The same book, the Bible, the New Testament, na Timothy or Timothy Wechipiri, chapter 1, verse 7. So, for note, "For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Kutya kuri kukonzera vazhinji kumeka mamistakes. Kutya kunoita kuti munhu kutotange kurwara hosha yacho isati yauya mauri.
Zvii zvamungaudzawo vana veZimbabwe kuti vaitewo kuti vange vachizvichengetedza mumabasa mavari kugara?
Chandoda kukohomedza kumaZimbabwe ndechekuti ngatiteedze maguidelines atiri kupiwa kumabasa. Zvangozara pamaradio, zvangozara pamaTV nepamabillboards kuti tinofanira kuitei kuti tisabata coronavirus. Sevandambotaura navo vashandi pamuri kose, make sure kuti nguo dzekupfeka munadzo. Tabva kumazvipatara ikoko, ngatiteedze maguidelines ekuzvichenesa, ekuzvigeza.
Vamwe vanogona kufunga kuti chirwere ichi, mufundisi, chiri kungowanikwa muzvipatara, kana kuti ngangoti chiri kungowanikwa nevashandi veboka rezveutano chete. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
I know munhu angafunga kuti coronavirus inongobatwa nevanhu vanoshanda kumazvipatara nekuma old people's home. Aiyo, tiri kutodzidza kuti kwese kwese kune vanhu unogona kuibata, nekuti varipo vari kutorwara nayo asi vachifamba vasingazivi kuti vanayo. Ivavo ndo vane danger, nekuti unogona kusangana naye. That's why social distancing iri kuencouragewa kwese kwese kwatiri. Ngative neuchenjeri ihwohwo maZimbabweans woye. Ndoziva kuti kuna vamwe vanofa nguva isati yakwana nekuda kwokuti they are careless neupenyu hwavo. Saka let's be very careful kuti tinorarama sei munguva yataakurarama ino.
Aiwa, tinotenda zvikuru mufundisi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Mwari akukomborerei.
Manga makateerera kuna mufundisi Richard Kurumidzai Sabvute vekereke ye Zayoja Forwarding Faith. Avo tataura navo vari parunare ku Britain muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tino tarisa ratinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Chabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lijona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngamgqibelo mhlaka 9 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
lokhu kuswelakala ukuthi kuhlolwe abantu abaningi ukwenzela ukuthi sitholisise iqiniso lokuthi bangaka abantu abangabe lalo leli gciwane.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamajumi amathathu lanhlanu 35.
Ngesilungu lokhu sikuthi it's an attempt to defeat the course of justice. Ubuchapha bangkhona buyethusa, ngakho ke iyehlule ukuthi ingene e-court ngoba hayi sikuyalile lokhu.
Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapolisa balimala kakubi amise ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi kuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamajumi amathathu lanhlanu 35 ngemva kokutholakala koyedwa elomkhuhlane lo izolo. Veso kwedlule iviki elamalanga athize inani leli lisalela kumajumi amathathu lane. Kepha ugatsha lwezempila kahle luthi ukhona oyedwa ohlala eHarare ofunyanwe elomkhuhlane lo phakathi kwalabo abahlolwe izolo. Lokhu kutsho ukuthi inani laba le-coronavirus eHarare selifike kwabalitshumi lane. Kobulawayo khona balokhebe litshumi lambili kuthi enyakatho yemandebeleni ulokhe eyedwa. EmaShonaland East bahlanu njalo EmaShonaland West bathathu. Asebefile balokhu bebane kuthi asebesindile bayisishiyagalolunye. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 277,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezine 4 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kumizamo yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane AIM for Bulawayo against COVID-19 umnumzana Hussein Sibanda, yena othi uhulumende weZimbabwe kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu.
Ngiyakholwa ukuthi lokhu kuswelakala ukuthi kuhlolwe abantu abaningi ukwenzela ukuthi sitholisise iqiniso lokuthi bangaka abantu abangabe belalo leli gciwane. Siyakwazi ukuthi njengelizwe elilokhu lisathuthuka, izinto ezisetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bahlolisiswe aziziningi njengakwamanye amazwe, kodwa siyananzelela njalo ukuthi lumthetho wokuthi amakhampani abamabhizinisi bahlola abantu engxenye esuzanceda ukuthi kube labantu abaningi abahlolwayo kodwa sikhumbuleni ukuthi abantu abaningi lapha eZimbabwe abasebenzi njalo abaningi bahlala emakhaya ngaphandle kuze kube lohlelo olungena khona emakhaya uhlola abantu ikho kungasitshengisela ukuthi inani labantu linjani njalo njengoba sike sakhuluma ingozi esikhona ukuthi kulabantu abakhululwe bevela eGoli abane siyakwazi ukuthi ade behlola behlala phansi bemelela ukuthi bekhangelwe kodwa njalo siyakwazi sonke ukuthi kulabane abangena ngendlela engavunyelwayo bebuya elizweni bevela khona leGoli akasikwazi thamanana abemangaki njalo asikwazi ukuthi kuyabe kunjani ngakho into eqakathekileyo okulokhu kumele siyigcizelele ukuthi abantu ngesikhathi esiningi nxa kusenzakala ngabahlale ngkhaya ngababe lama mask okuvala imilomo abageza izandla sikuthathe ngokuthi lowo muntu ohlangana laye engxenye ngabe lali igciwane
uhlelo lwenu lokwabela abantu abaphanjaniselwe impilo ikuvalwa kwelizwe ngenxa yecoronavirus lona luhamba njani
udubo lwendlala ludubo esilokhu silalo lokhu siqhubekela phambili sibanceda besikhangelela ukuthi lamavikazayo sizaqalisa njalo amanye amalokithi amathathu sasenza amathathu ngale amavikila edlulileyo senza injube lelo bhengula senza le ntumbane ngakho bese sikhangelela ukuthi siye kwamanye amalokithi angagoqela iphumula angagoqela iluvevo country park agoqele njalo amanye amalokithi othabalala khathesi ngikhuluma kanje baningi abantu abasithayela incingo umuntu esithandlanga okwamalanga amathathu edlulileyo abane umuntu yabe labantwana kungala kuhle
umnumzana useni sifanda ngowenhlanganiso ezibiza ngokuthi i-I am for Bulawayo against COVID-19 kunjalo nje uhulumende uthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezingamakhulu phose amahlanu 476 ezikhangelelwe ukufika emngceleni weBay Bridge lamuhla ebusuku zivela kwele South Africa lapho ezidudulwe khona ngezizathu ezichiyeneyo isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi inengi labantu laba belibotshiwe lisemajele akwele South Africa abantu laba bakhangelelwe ukugcinwa endaweni ezichiyeneyo besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus bengakayi ngekhaya amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywe ngamapholisa balimala kakubi avimbe ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi kuqala ngoba amapholisa khanya ezama ukuluvalavala amapholisa ayisithupha ebemele amiswe edale likamantshi namuhla phezu kwecala lokutshaya lokulimaza unkosazana nokuthula mpofu lontombi zodwa mpofu ebethesa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ababili laba ngumuntu lomna wakhe njalo bahlala elokitshini le-Country Park omamangala bathi batshaywa ngamapholisa esishoneni esithi bayazenzisa ngoba bengamandebele imifanekiso yamanxeba okutshaywa kwabo iyethusa njalo udaba lolu solucunule abantu abanengi sixoxele linye lamagqwetha amela omampofu umnumzana Ngqobani Sithole wasichasisela okunengi
namhlanje kube lo mzamo okuthi labo okuthiwa ngamapholisa atshaya omama laba ababili bahanjiswe enkantolo ukuthi baye esithi ngesilungu ku-appear for initial remand umzamo lo sifike sawuchithiza ngoba eqinisweni thina nxa sikhangela indaba leyo sibona ukuthi indlela ephathwa ngayo ilobuchapha obudlulisileyo obethusayo ukuthi indaba emqoka kangaka ingabanjwa ngendlela yonaleyo ekukhangeleni kwethu sikubona nje u-obala ukuthi kulo mpholisa owe luveve uchief inspector owa pala phansi ukuthi omunye wakhe ayibambe ngendlela enje kayisaba njani ngendlela enjalo kuyikuthi kulomunye umpolisa okuthiwa nguSuperintendent Masimba onguye obuye wathi kayibanje ngendlela le eyibuchapha esikhuluma ngayo ngase sithi siyakulalelisisa kuyinto kwangkhona sithole ukuthi bonaba okuthiwa babesemsebenzini ngelanga lonelo babelaye uMasimba so into esuke idanise kakhulu ukuthi why uMasimba etholakala enguye futhi ofuna ukulida ama investigations yena enguye umuntu okufuza ukuthi ngabe uya investigatewa njengabanye ngesilungu lokho sikuthi nxa sokukhangela it's an attempt to defeat the cause of justice ubuchapha bangkhona buyethusa ngakho ke iyehlule ukuthi ingene ecourt ngoba hayi sikuyalile lokho ukuthi angeke kubuye into enjalo enkantolo
so luyaqhubeka njani lolu daba
okuvunyelweneyo lo mthuthisi yikuthi amapolisa abuyela ehlolisisa kuhle udaba lolu kubonakala ukuthi ngobani abayenzani ngelanga liphi osisi labo abakhala ukuthi bachaywa banikwe ithuba lokuthi babambe abantu bonabo abayibo abenza njalo esithi identification parade ngoba kayenziwanga so ukuthi kuzayenziwa nini besingakayaziswa ngoba okwamanje esikwaziyo ukuthi idokethi langkhona amaphepha lawo abeselwe emapholiseni njalo sikhangelela ukuthi kuvikezayo sizancedisana lamapholisa ukuthi sibambe ngendlela ecacayo
umnumzana Ngqobani Sithole ngomunye wamagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili ababhacabulwe balimala kakubi ngamapholisa Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi ezinengi zithi ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus sokuzilethele indlala emangalisayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi ezigqoqela lumsakazo zithi sezidla nzima ngoba zilokhu zingenelisi ukuyathenga ukudla okulentengo enganeno emadolobheni. Zithi okulutshwane okutholakala emavinkilini emakhaya kubiza imali ephezulu. Lanxa amanye amabhizimusi evuliwe emadolobheni kuliviki amabhasi kanye lezimoto ezithola uzulu zilokhu zingavunyelwa. Isakhamuzi egwaqo enyakatho egwanda mnumzana Nelson Kala uthi uhulumende kumele angenele ahlenge uzulu emaphandleni endlaleni.
Kunjenje asifike emagwanda khona ngoba le transport yakhona ukuthi uyithole ayitholakali ukudla kwakhona ukuthola nzima uzima sibisi yafela ezindlini khonapho ngoba kasiboni ncedo oluvela kuhulumende mendela futhi sike sincede ukuthi sidlela
amazwi akhagcizelelwe ngesinye njalo esakhamuzi segwagwe unkosikazi Sakhile Nyathi yena odiningi lalabo abahlasele indlala ngase begugile.
Sizalikwazi ezinye kazilamali abanye yilaba abangasela abantwana sebabhujelwa ngabantwana so bayadinga uncedo lokuthi bacethwe labo bancediswe bathole ukuhle.
Umnumzana Edson Masuku uthi ufisa i-lockdown le ingasadluliselwa phambili lapho iphela kuvikezayo ngoba bethole nzima emakhaya.
Lockdown day sinothi ngaphela vele ingabi khona ihliphele sibili zamthosi ngoba nxa yakunje so sale sithole nzima sikwanisa ukuhamba le madorobheni ngoba singathi siyahamba siyafika siqoshe khona ngale impuphu ziyadura into azithengeki so sesifisa lathi sikhulekele ukuthi hayi ngabe umkhuhlane lo uyaphela lathi sizama ukuthi sidinge imali sidinge ukudla.
Esinye njalo isakhamuzi egwagwe esikhethe okwaziwa kuphela ngokuthi Ngcube sithi lobanje bayake bethole ukudla okuvela kuhulumende bakhathazekile ngemali zokuthwala abazibhadaliswayo.
Thina lapha kwabuya impuphu evela kuhulumende but imali yona leyo okuthiwa i-top up phezu kweprayizi eyiyo eqanjwe nguhulumende empuphu ivela kubani ngeyani imoto yangikhona ngakabani becela uhulumende kabe le ndlela ze-transport zokuthi nxa into iphuma i-GMP ipi isiza ebantwini ayize sibe kwathi uhulumende uzama ukulwa encedisa abantu ngodaba lwendlala nangomkhuhlane lowo okuthiwa abantu bangabi hamba-hamba.
Ngaphandle kodubo lokuvalwa kwelizwe, uZulu bevele ebhekane lendlela embi esile minyaka emibili ibangelwa yokungani kuhle kwezulu. Ukuthabalala komnotho lakho kwenza umumo ube mubi ngamandla, kuthi umnumzana Gabriel Moyo oyemawane.
Asitholi lutho akulazima ukuthi umthetho fike ku-understand. Sitholi zemakhaya lakho kudura kuyabulala, le mabhenki imali ziyangena emabhenki vele asizibona sezithatha.
Ukhansila kwa-13 umnumzana Miklas Mlovu uthi iningi seliphila ngokucela kwabanye ngenxa yendlala ekhona.
Abantu nje abaningi sebephila ngokuthi nxa omunye ethe wathola uncedo omunye kulaba nalabo abanye ababele nhlanhla bangena kubokhe. Isintu sakithi siyaziwa, awudli uncitshe omunye nxa engela. So kutho ukuthi lo bishiya yona lana enikiwe kumbe i-50 kg singadliwa imize emithathu emine, ngoba nxa isizale sitshansuku zonke lako angeke umncitshe wamnika umakhelwane wakhe.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngokudla ngesikhathi sendlala e-World Food Program ithi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukudala ukuqwanga kwenani labantu abahlaselwe indlala emhlabeni wonke jikelele lonyaka ngokuphindwe kabili. EZimbabwe kuphela bayizigidi eziphose zingene kweziyisishiyagalombili abadinga usizo lokudla. I-WFP ithi idinga izigidi zamadola emelika eziphezulu kwekhulu elilodwa $130 million ukuze kuqhubeke isiza uZulu akulele ngokudla. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sicobongula indlela abesifazana abephathwa ngayo ngamapholisa lamasosha ngesikhathi lesi ese-lockdown, abantu bengavunyelwa ngokupheleleyo ukuhamba-hamba mahlayana. Kulandela abesifazana abathi bachaywe kakhulu ngamapholisa njalo babizwa ngamabizo enketshabetshabi. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, njalo elwela amalungelo abesifazane ukuze sizwe owakhe umbono ngalolu daba.
Yabela lokho esikubonise siyekusupha kuyesabisa kakhulu kube njengamapholisa ngobesifazane, ngoba umuntu wesifazane ungumuntu wonke okhangelela ukuthi uyalanyulelwa, uyamelwa, uyalula. Kundlela lapho esihamba khona yezoma kasekesithima nankanamapholisa nankanamasosha asezasiphaya asezasiphitha emoyeni. So kukulungu sebephelele omama ukuthi babuyele esimeni sebesaba njengayizolo.
Enxa sibona belandisa ngokubehleleyo bathi babiziwe ngamagama wenketshabetshabi. Daba lolimi kumbe umhlobo wabantu luyakhathaza yini khona ngapho koBulawayo?
Kunzima kakhulu, ulimi luyahlupha ngapha koBulawayo, noma kusesa noma kungaphi. Yonke kukhulunywa ulimi elingaziwa ngabantu bangapha. Esibhedlela kunjalo yonke indawo. Ngathi ukhona wona lamasosha namapholisa akhona akhangele ngezomkhuhlane lo umuntu lukesindelezi abone ifi bakhuluma isishona kutheni ngazizama ukuthi ukhulumisana labo bakhuluma isishona uziye lasewelfare kuyabhaliswa khathesi okuthiwa ngibhalisa abantu ukuthi bahole lezozimali baphiyeleke wonke amakhonapho bakhuluma isishona kuyesila abantu abadala izalukazi zithobe nzima ukuthi zinethiseke ngoba ngiqinisile ungaziye noma ecourt isona kuphela abantu besindebeleni baseke nzima kakhulu namapholisa akufihleli yonke indawo awufihleli uyakuselfish ibebe kukhuluma isihlobo bani
abenelisa ukukhuluma ulimi lwesishona baphathwa ngcono yini njalo bona amasosha la lamapholisa nabanye endaweni eziningi abakhuluma ulimi lwesishona abazami yini ukukhuluma olwesindebeleni
vela abazikhiphi ukuthi bakhulume isindebeleni Jangan lewat sini beda dengan zaman itu ia kudu mampu kudu masyarakat. Ia faham apa beda guna bandi di luar negara. Orang punya lupa tuh, orang jitu butun. Orang guna itu zaman, orang jitu itu ia. Ah, muda lagi zaman kita nak ada pemikir. Orang beda bangsu dengan orang kita itu beda. Untuk beda bangun lagi, nak bangsu dengan apa bangun jadi kita orang cina. Kalau orang kita orang cina, hati mau berakat.
Sebuah lanjalo, gua bersuasana laba babi dia berkauju tak khabati baca we. Amapolisa ngombono wenu kuyikuthi bebekhuluma ulimi lesiyona bebengabaphatha ngendlela efanayo yini besizwa ukuthi ngabakubo
bebazabaphatha ngono bebuzalungiswa kakhulu sibukukutshela ukuthi nxa uhambile wathi enkambeni yomuntu kungumuntu wangapha esindebeleni uzakuthatha nzima kakhulu kodwa nxa kungumuntu esihloneni kuzalungiswa kulungise kuhle kuphelele khonapho vele kulomehluko ehluke osuke kakhulu abehloneni baphatha kuhle ngakutshela ngesinye sehlaka besendakale kuze kwalapho endihlala khona labo baba bahlala endaweni engavunyelwanga bethengisa utshwala sithe sihlele bona laba bebehamba amasosa bazokhulumisana labo hhayi kwabalula kakhulu kubo babalekana yabona sokuvunyelwana obaba labana sebehlala phansi sebegasisenesitshala babo bekholisa ngoba bebengabesihloneni bonke abesindebeleni babanzile bahanjise enkambeni abanye kwathangabahlali isile kulento abayenzayo khathesi abe bekungomama besihloneni ngabe vele abazanga babone khonokho bebezakuzwa kuhle bakele kuhle bahlonishwe bangahlala bavunyelize bazwele nekhaya.
Siyabona ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo sezingenele kulolu daba kanti bokuthi singabona luphathwa kuhle yini
luvavele luphathwe ngendlela leno ukuthi ebobuqili phakathi ezangani iyalungisa yenaizele ingalungisi kuzahamba kuhambe kungani kuyaqonda ithitho kufika laphana nje kuzaphelela emoyeni.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Weziphathelane labesifazane, lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Sikhonzaphi Shoko, ilunga lehlanganiso yabosiwalo izinatha.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga Nkosi yami.
Njengenhlanganiso ungasitshela ukuthi kuhamba njani, liyasebenza kahle yini njengoba siyabona ubana uhulumende sowavuma ukuthi lisemthethweni le mithetho eminye okufana lokuthi umuntu engathiwe ungumthakathi kwakudala kwakuthiwa kuthiwa kuthiwa kathesi kungayenzakala. Lisebenza njani lezi nsuku?
Kulezi nsuku kambona ukuthi kule nkhalakatho yenkinga Nkosi yami, ngoba ungangivele siyavunyela ukuthi sisebenze abantu bethu yabona, kodwa ikuthi khona besingakatshoni kakhulu ukuthi singene kwesifo sonesi esikhona leso se-coronavirus, besingakangeni kakhulu ukungena phakathi kakhulu.
Kodwa lina njengabo siwalo, umuntu nxa egula umkhuhlane onjengeflu, njengoba sisizwa ukuthi umkhuhlane lo onjengeflu, linayo yini imithi eyokwelapha imkhuhlane enjalo?
Thina ishumi ukusukela endulo baba, imithi vele ngeyethu and imithi yonke esebenza esibhedlela ebaphe esibhedlela ngale esetshenziswa ngama-medical doctors esibhedlela, anti origins yithi thina yithi ama-manufacturer wemithi yonke nje phansi jikelele. Uyabona, isuka kithi thina, ulwazi lolo lusuka kithi bhuti wami.
Lisebenza njani kakhulu nxa sikhangele yona lo mkhuhlane walezi nsuku? Bakhona yini ababizwayo ukuthi bayosebenza emalebhu la uthiwa ngamalebhu lapho kusetshenzelwa khona okwemithi?
siyafisa kakhulu ukuthi kube njalo le wani ngoba mina lami ngiphansi kwesimata sikhulu njengoba sesiya lathi ema university ngale ukuthi siphakamise imfundo yethu siphakamise ulwazi anthi yabona yikho ke bayasiphosela abanye nje angikafike ehofisini ukuthi ngivisise lami ukuthi sesingaphi ngendlela eyokungena phakathi sibili ngale mthethweni ukuthi sibe kwazi ukuthi sesivunyelwe okugcweleyo yini.
Lezi nsuku nxa sikhangela okwenzakala ezibhedlela ukuthi akulamithi, akulamanesi labodokotela, baningi yini abantu abadinga uncedo lwenu?
Uyabona bengaba baningi inkosi, bengaba baningi sibili baningi ngoba bebevele bebuya abantu bakwethu yabona abesintu sibili bayakhithizeka bebuya emhlahlweni yethu ukuzodinga uncedo. Kodwa-ke ikuthi kathesi njengoba umthetho lathi siyawulandela kakhulu phela njengokukhula kwethu thina sakhula sifundiswa njengabantu abesintu ukuthi kumele silalele abadala. Uyabona-ke ukuthi-ke mpendule umbuzo wakho ngithi kathesi anti siku quarantine kuthiwa sihlale ezindlini, so it means no one is moving freely. Uyabona akuza abantu abahambayo santhanda ukuthi hase sengihamba kogogo koshoko sengihamba kosekhulu Sibanda. Hayi sibili, hayi inkinga khonapho, inkinga kunamabhantshi abophileyo sibili.
Liphila njani nxa kuyukuthi abanye benu baphila ngakhona lokhu?
Hayi thina besifuna ukuthi uhulumende ngakhulula sibili khonapho elule ukwenzela ukuthi abantu bethu babuye emhlahlweni, babuye enkundleni sibili bazelatshwa ngemithi yesintu. Yiyo siyavuma ukuthi yiyo elamandla amakhulu kakhulu, ayaguquli lokhu nje kwemikhuhlane emfundweni nje ayavikela imithi yethu iyavikela ithi ukuvikela ibe sisithi ukwelapha preventing and curing konke kukhona elokhuzeni emithini yethu le.
Hayi kuyezwakala, ungavalelisa abalaleli?
Bakithi ngithi balaleli engakuyavuma bakithi umhlaba wonke nje gijimelani esintwini bakithi yikho kule origin emithi, imithi yethu igcwele sibili amandla awo aphelele ukuthi ayakwanisa ukwela
lapha lokuvikela imikhuhlane. Ngiyabonga
bakithi.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke bekungunkosikazi Sikhonzaphi Shoko, ilunga lenhlanganiso yezinatha ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Siyabonga Chris.
Nandi emayelana ngecoronavirus siphiwa ngo Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Brothers. Bahlabele bebambisane labanye abaculi abagoqela u-Ephraim Mamabolo, Ingqame Bomvu kanye loSibiya and Sinosi Power Tunes. Ukuzigqiba ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba ngamatshumi amathathu lanhlanu 35. Amagqwetha amela abesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapolisa balimala kakubi amise ukuhluzwa kwalolu daba emthethwandaba namuhla esithi kumele luphenywe kabanzi ngoba amapolisa ekhanya ezama ukuluvalavala. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo kusasa. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.